vachipa mutongo wavo nhasi mutongo wedare ramajor city muzvare Ruth Moyo vati chikumbiro chaamai Mugabe hachina musoro sezvo mwana wavo Bona Mugabe ari iye akakwidza nyaya kudare vachiti haana simba rekukwidza nyaya iyi pamutemo asi ivo mbune kunyange hazvo magweta aamai Mugabe aniramira achiti amai Mugabe vainge vasiri munyika panguva iyi ndokubva vapa mwana wavo simba kana kuti power of attorney rekukwidza nyaya kwame justice akudare razviramba gweta raamai Mugabe vafungai tsumwa murombe vati havana kupara nemutongo wamajor street vachiti Bona ainge apiwa simba naamai vake zviri pamutemo sezvo vainge vasiri munyika
mutongo wapo wanhasi unongotaura kuti dare harisi kutenda kuti pakasainwa mapepa aipuhwa Bona masimba ekufaila application iyi akanga abvumidzwa kudaro nyange zvazvo zviri pachena kubva papepa rinonzi special power of attorney rakaitwa nokuda kwekuti mai Mugabe angu asimudze kwenyika kuti vakanga vapa mukana uwo kuti mapepa afailwe kudare remajor city court saka mutongo uyu watosikahamadza
vachinwa murombe vati vatsvapikisa mutongo uyu zvakare kudare repamusoro
pane mukana nemhaka yekuti tichava nemi kudai zvamunoziva kwagara kutoi neapiwo yakaitwa kuhighcourt panyaya iyoyi zvichireva kuti zvataita nhasi zvinokwanisa zvakare kuenda kudare rehighcourt
asi gweta ravachinos munongovere avo vakaendesa amai Mugabe kwamambo zvimba vachiti vanga vaviga vamugabe zvisingabvumirwe netsika dzemazvimba nokudaro vanofanirwa kupfukunyurwa vapadon nokwara vati havana chekuwedzera pamutongo vachiti vari kufara nemutongo wanhasi muzvare Moyo masvondo maviri apera vakarasazve chikumbiro chevana vamugabe vanoti Bona chinotenda Robert Jr naBelamine Mugabe chekuti dare rimise kupfukunyurwa kwemitumbi wababa wavo sezvakanga zvatongwa namambo zvimba muna chikumi muzvare Moyo vakapa chikonzero sechavapa nhasi chekuti vana vakaunza nyaya yekumisa kupfukunyurwa kwavamugabe havasi ivo vari pamagwaro emutongo wamambo zvimba asi kuti amai vavo amai Mugabe ndivo vakapiwa mutongo uyu vamugabe vakashayikira kuSingapore muna Gunyana 2019 uko kwavaigara vachienda kunorapwa vamugabe avo vakatonga nyika kubva muna 1980 vakabviswa pachigaro zvechisimba nemauto muna Mbudzi 2017 ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.